National News.
Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7.
Tishitete nyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero kana kavatereri tinosangana zvakare manero anhasi kuri musi wemuvhuro mbudzi 9 2020. Makateerera kustudio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Kufa kwevanhu vakawanda muBulawayo mavhiki mashoma adarika kopa kuti Zimbabwe ive nevanhu vakawandisa vari kufa mudunhu rose kuchamhembe kweAfrica zvichienzaniswa neuwandu hwevanhu vari munyika yoga yoga. Uwandu hwevanhu vabatwa neCOVID-19 pasi rose hwodarika mamiriyoni makumi mashanu kana kuti 50 million. Vamwe vana vodzokera kuzvikoro asi vachiwana kusina varayiridzi asi gurukota redzidzo richiti zvinhu zviri kufamba zvakanaka. Lazarus Gringo Boora uya aizivikanwa zvikuru munyaya dzemitambo ashaya nhasi mushure mekurwara kwenguva yakareba. Kunetsana musarudzo dzemuAmerica kuchiri kuenderera mberi mutungamiri wenyika vaDonald Trump vachiramba kutambira zviri kubuda musarudzo yemutungamiri wenyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rinoona nezveutano rinoti vanhu vaviri vakafa nechirwere cheCOVID-19 kuBulawayo nekumaNicaland neZulu. Kufa kuri kuramba kuchiita vanhu kuBulawayo kwapa kuti Zimbabwe ive nyika ine vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi kuchamhembe kweAfrica pachienzaniswa neuwandu hwevanhu vari munyika uye vafa nechirwere ichi kana kuti fatality rate. Zimbabwe ine vanhu vaive kuda kusvika zvikamu zvitatu kubva muzana vafa nechirwere ichi kana kuti 2.9%. South Africa iyo ine vanhu vakawandisa vabatwa nechirwere ichi muAfrica iine vanhu 1.4%. Zambia iine 2.1% kuchiti Botswana 2%. Vanhu vafa nechirwere ichi muZimbabwe vave mazana maviri nemakumi mashanu nevatatu kana kuti 253. Vanhu makumi matatu nevatatu vakabatwa nechirwere ichi neZulu uye vose havana nhoroondo yekushanya kunze kwenyika. Izvi zvapa kuti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi kubva zvachatanga kupararira munyika muna kurume husvike pazviuru zvisere nemazana mashanu nemakumi matatu nemumwe kana kuti 8531. Vanhu gumi nemumwe vakapora neZulu zvasiya vanhu zviuru zvisere nevashanu kana kuti 8005 vapora kusvika pari zvino. Vanhu vachiri kurwara vanosvika mazana maviri nemakumi manomwe nevatatu, vakawanda vacho vanove zana nevaviri vari kuBulawayo uye kuHarare kuine makumi matanhatu nevanomwe. Zvichakadaro, mashoko atumirwa Studio 7 neAfrican Union achibva kuAfrica Centers for Disease Control and Prevention anoratidza kuti vanhu vanodarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana masere kana kuti 1.8 million vabatwa nechirwere cheCOVID-19 muAfrica. Vanhu vafa vasvika zviuru makumi mana nezvishanu, vane zana nemakumi mana nevashanu kana kuti 45,145. Vapora vadarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana mashanu kana kuti 1.5 million. South Africa ndiyo nyika muAfrica ine vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus pasi rose hwadarika mamiriyoni makumi mashanu kana kuti 50 million. Johns Hopkins University yemuAmerica iyo iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose inoti muAmerica ndimo mune vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi. Vafa muAmerica vanodarika zviuru mazana maviri nemakumi matatu nezvisere kana kuti 238,000 vabatwa nechirwere ichi vachidarika mamiriyoni 10 kana kuti 10 million. Pasi rose vanhu vafa nechirwere ichi vanodarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana maviri kana kuti 1.2 million. Asi vapora vachidarika mamiriyoni makumi matatu nematatu kana kuti 33 million. Nhasi vana vechikoro vefom 1 ne 2 pamwe nemagrade 0 kusvika kugrade 5 vadzokera kuzvikoro, asi varayiridzi vakawanda vanga vasiri pabasa vachienderera mberi nekuramwa mabasa. Asi gurukota rezvedzidzo rinoti vanhu rinoti zvinhu zviri kufamba zvakanaka muzvikoro. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Ongororo yaitwa neStudio 7 muHarare kuzvikoro zvekanzuru pamwe nezvehurumende yabudisa pachena kuti kuzvikoro zvizhinji kwanga kusina varayiridzi vakawanda kusara kwevakuru vezvikoro. Vabereki vakawanda kunyanya vanga vaperekedza vana vemagrade epasi vadzokera nevana vavo kudzimba. Mumwe mubereki asina kuda kudomwa nezita anga aunza mwana pachikoro chekanzuru cheWestley ati pachikoro ichi panga pachingova nevakuru vechikoro asi varayiridzi vasipo.
Saka isu tangosiyo vana kungosekiwa nzvimbo for next year, otherwise hapana kudzidza kwavari kuita. Ende vangu vachitaura kuti vachatenderera vachimaka maregister maclasses. So ndozvatangoitirawo vana kuti vangoswe. Asi the main reason yandiri kufunga ndeyekuti vari kungoda fees. Vari kungodawo kuti tibhadhare mafees, because as long mwana acho uya pachikoro uchabhadhara fees.
Mumwe zvemubereki ataura neStudio 7 angoda kuzivikanwa nekunzi Mahlovu ati haana kutoendesa mwana wake wegrade 3 kuchikoro mushure mekunge mudzidzisi wemwana wake abuda pachena kuti anga asiri pabasa nekuda kwekushaya zvikwanisiro.
Ndatadza kuendesa vana kuchikoro nenyaya yekuti kuzvikoro hakuna maticha. Apa vana vagara vapedza nguva vachingovakumba nearly gore rese vana vakagara pasina chavari kuita, zvinova zvatodzosera vana dzidzo yavo kumashure.
Masangano anomirira varayiridzi abudisa gwaro akabatana achiti havasi kukwanisa kudzokera kumabasa nekuda kwekushomeka kwemari yavanotambira, vachiti mari inoita zviuru 10 nezvishanu nechidimbu zvemadhora emuno yavakapiwa nehurumende haivakwanire kuti vaende kumabasa. Mutungamiriri werimwe sangano revarayiridzi ranyora gwaro iri reProgressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ, Dr. Takavafira Zhou, vati nhasi vana vaenda kuzvikoro vakawana kusina varayiridzi.
More than 93% yavarayiridzi hazina kukwanisa kuenda kuzvikoro. Varayiridzi varatidza kuti havavhunduki uyezve havasi vakafukidzirwa nehurumende.
Mutungamiri wesangano rinomirira varayiridzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ATUS vaObert Masaraure vati muongororo yavaita vana vakawanda vadzokera kumba nekuda kwekusavapo kwevarayiridzi.
Taona zvikoro zvizhinji zvidzorera vana kumba nekuti hapana maticha anokwanisa kuatendako. Neimwe nguva vanga vachidzorerwa kumba nyaya yekushayikwa kwepersonal protective equipment.
Murongi wemabasa musangano reNational Association of School Development Associations and Committees vaBani Manokore vauza Studio 7 kuti zvimwe zvikoro vana vanga vari kuzvikoro asi kwange kusina zvidzidzo zvanga zvichiitwa.
Zvikoro zvimwe zvatasvika taona kuti vadzidzisi vese vanga varipo panguva dzakatarwa. Mune zvimwewo zvikoro taona vadzidzisi vamwe vanga vachidzidzisa, vamwe vanga varipo asi kwanga kuine less activity kumaclassrooms.
Asi gurukota rezvedzidzo Ambassador Ken Matema vaudza Studio 7 kuti zvikoro zvakavhurwa uye vana vaenda kuzvikoro vakaramba kuti havazvizivi kuti kune vasina kuenda kuzvikoro nekuda kwekusavapo kwevarayiridzi.
Zvikoro zvavhura, muda kuti nditaure zvandisina kuona zvichiitika. Chandoziva kuti zvikoro zvakavhura ndosaka vabereki vaendesa vana kuzvikoro.
Varayiridzi vari kutsika madziro vachiti vanoda kutambiriswa mihoro yavo nemadhora kuAmerica, ukuwo hurumende yakaisa zvitanda munzeve. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Imwe hama yavaGenius Ginimbi Kadungure ava vakashaya nezuro mangwanani munjodzi yemumugwagwa kuBoredale neshamwari dzavo nhatu inoti mutumbi wavo uchavhenekwa navana chiremba mangwana uye vari kutarisirwa kuradzikwa nemugovera. Ngatinzwe hurukuro yaitwa naBlessing Zulu Studio 7 navaDarlington Kadungure.
Urongwa hwekuvigwa kwaGenius Kadungure anozikanwa nenyika yesachinzi Jinimbi huri kutanga mangwana Tuesday pari kuitwa post mortem. Bodi yodzokera kupala apa ntiu musi weFriday. Friday ndopa tichatora bodi toya naye kudombo shava icharara mumba make. Saturday toiradzika iko kudombo shava kuno pane nzvimbo ichazoonekwa nevazhinji vachauya kuno kuzomboviga gamba redu iri.
Semhuri yekwaKadungure, mungati marasikirwawo nemunhu anga akaita sei chaizvo?
Semhuri yekwaKadungure tiri kuchema, tabvisirwa pila ranga rakabata musha wese pataichemera kana zvose zvaoma. But tada kunyatsotaura, Genius was not just an icon to the Kadungure family, asi dombo shava yose akaidevelopa ari wega amire ari wega, zvekuti takutoshaya kuti pane rachakwanisa kukontinya basa guru rangaitwa nemukomana uyu. It's not easy kuti munhu unotigadzirira tara munyika zvinhu zvakaoma kudai. Akatiitira zvekuti nanhasi tiri kurwadziwa, tiri kuchema, and hatizive kuti tichanyaradzwa zvaita sei chaizvo chaizvo, asi tiri kurwadziwa.
VaDarlington Kadungure vanga vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Mune imwewo nyaya aizivikanwa zvikuru nenyaya yemitambo, Lazarus Gringo Boora anonzi ashaya kuchipatara cheWestview muHarare nhasi mangwanani. Boora anga ava nemakore 40 nemasere ekuberekwa. Gringo ainge ave nenguva yakareba achirwara uye akambonogara kumusha kwake kwaRukweza kuNyazura. Gringo anozivikanwa nemitambo yepanhepfenyuro yeterevhizheni inosanganisira Chiwerure, Gringo Ndiani, Gringo Mari Iripi uye Gringo Troublemaker. Mamwe akaitawo anosanganisira Village Secrets uye firimu rinonzi Yellow Card. Mutori wenaHope Chingono asvitsa chikumbiro kudare chekuti mhosva yaari kupomerwa iraswe, achiti hapana mhosva yaakapara kubudikidza nezvaakanyora padandemutande rake reTwitter maererano nekusungwa kwemutungamiri weZimbabwe Miners Federation muzvare Henrietta Rushwaya. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vachisvitsa chikumbiro chaChingono kudare, gweta rake amai Beatrice Mutetwa vati hainganzii mhosva kuti Chingono akanyora nezvokurwisa uori kubazi revachuchisi reNational Prosecuting Authority. Chingono pachake audza dare paashevedzwa kuti ape ufakazi kuti akaona sekuti pakange paine uori hwakange hwaitika, kuti vachuchisi vakange vasiri kupikisa kuti muzvare Rushwa yavapiwe mukana wokubhadhara mari yechibatiso pamhosva yavari kupomerwa yekuedza kuburitsa goridhe munyika zvisiri pamutemo. Ati zvakamushamisa nekuti goridhe iri raive nemari yakawanda inotokwanisa kugadzirisa mamwe matambudziko akatarisa nenyika. Ati semutori wenhau akaona zvakakodzera zvakare kuti aburitse nyaya iyi paTwitter achiti zvinhu zvakadai hazvifaniri kuitwa nemunhu ane hukama nemutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nevamwe vakuru vakuru muhurumende vanove zvakare vari kukurudzira kuti munyika musaitwe zveuori. Chingono aramba kutaura kuti akamusuma nezvenyaya iyi ndiani, achiti semutori wenhau haburitse pachena vanhu vanenge vamupa mashoko ezvinenge zvichiitika. Zvataurwa naChingono mudare zvatsinirwa nerimwe gweta rake vaGift Mutisi, avo vati zvanga zvidiwa nemuchuchisi wehurumende panyaya iyi vaLancelot Mutsokoti kuti Chingono ataure kuti ndiani anomupa mashoko zvinotyora kodzero dzake semutori wenhau.
Constitution yedu inoti majournalists kana kuti isuwo vamwana tinokodzera kuchengetedza vanoti pa uchapupu. Madare tiri kupokana nekuti vaHope Chingono vaiswe parimand, tiri kuti isusu zvakaitwa naVachimono zvakanyorwa mapepa emhosva yaVachimono hazvisi kubudisa mhosva yakaparwa. Chiri kubuda chete ndechekuti vaChingono vakaexposa corruption.
Asi vaMutsokoti vati zviri pachena kuti Chingono ane chekuita nekuparwa kwemhosva yaari kupomerwa yekukanganisa kufambiswa kwenyaya mumatare, sezvo achiti akanyora nyaya yamuzvare Rushwaya paTwitter achiziva kuti nyaya iyi ichazenge iri mumatare. Mutongi wedare amai Marehwa naZvogofa vati vachatora mutongo pachikumbiro chaChingono mangwana. Mnemwe onyaya, mutungamiriri wesangano reZimbabwe Miners Federation akambomiswa basa, Muzvare Hendrietta Rushwaya, vaudza Dare nhasi kuburikidza nemagweta avo, kuti vari kuda kudzoserwa goridhe ravo, rinoremba makirogiramu matanhatu, richikwanisa kutengeswa nemari inosvika zviuru mazana matatu, nemakumi matatu, kana kuti $333,000, kana vachenurwa nedare, vachiti havana mhosva yavakapara, gweta raMuzvare Rushwaya, vaTapson Dzvetero, Dare kuti vachuchisi havana nyaya yakasimba yekuroverera Muzvare Rushwaya. Vadzvetero vaudza mutongi wedare raMajor Street vangoni nduna kuti Muzvare Rushwaya vari kuramba mhosva yavari kupomerwa yekuda kubuda negoridhe iri zvisiri pamutemo apo vakasungwa panhandare yendege yeRobert Gabriel Mugabe International Airport. Vadzvetero vati Muzvare Rushwaya vakangotakura bhegi risiriro apo vaida kuenda kuDubai. Gweta iri rati kuda kunyima Muzvare Rushwaya mukana wokubvisa mari yechibatiso zviri kukonzerwa nokupinzwa kuitwa nyaya dzezvematongerwo enyika. Vamwe vakasungwa naMuzvare Rushwaya vanoti vaAli Mohammed, vaStephen Tserai, vaRafius Mufandauya navaGift Karanda vari kudawo kuwana mukana wokuti vabvise mari yechibatiso vatongwe vachibva kumba. Pataenda pamhepo, magweta aya anga ari pakati pekupeta chikumbiro ichi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Kunetsana musarudzo dzemuAmerica kuchiri kuenderera mberi. Mutungamiri wenyika uye vari vaimirira Republican Party musarudzo yemutungamiri wenyika waDonald Trump vachiramba kutambira zviri kubuda musarudzo yemutungamiri wenyika. Panguva iyo vari kutarisirwa kukunda musarudzo iyi uye vaimirira Democratic Party vaJoe Biden vatanga gadziriro yekutungamira hurumende yeAmerica kana vakangonzi chete ndo vakunda. VaTrump vane tarisiro yekushandura mamiriro akaita zvinhu pari zvino vachiti sarudzo dzakabiririrwa matunhu akawanda avakakundwa navaBiden kunyange hazvo vasina umbowo. Kana vaBiden vakabudirira kunzi ndo vakunda musarudzo, vanenge vachizotarisirwa kutoreswa mhiko musi wa20 ndira gore rinouya. Asi anenge akunda asati atoreswa mhiko musi wa6 ndira gore rinouya rakare, dare reCongress richatanga raverenga zvakare zvigaro kana kuti electoral votes kubva kumatunhu ose enyika richibva razivisa zviri pamutemo kuti akunda musarudzo ndiani. Chizvarwa cheZimbabwe chiri muVirginia muno muAmerica vaFrank Guni vanoti vaBiden vari kutarisirwa kuita zvinofanirwa kunge zvichiitwa neakunda kunyange hazvo vaTrump vari kuenda kumatare edzimosva vachipikisa.
Zvatingataura ndezvekuti vaBiden vari kuita zvinotarisirwa kuti vange vachiita semunhu anoona kuti akakunda sarudzo. Tingade kuti vatereri vazive kuti kuita concede defeat kana kuti kugamuchira kuti munhu akundwa hazvina kutarwa nemutemo. Mutemo weAmerica hausungire kuti president anga aripo vatambire kuti ndadyiwa neumwe kuti urongwa hwesarudzo huenderere mberi. Kubvuma kuti ndadyiwa kana kuti pachirungu yatingati yatu concede icustom kana kuti chingori chirango chakatangwa kare kare ko, asi hazvina kunyorwa pamutemo kuti umwe mukwikwidza anofanira kutobvuma kuti zvigonze sarudzo yafamba zvakanaka.
Saka kugadziriro iri kuitwa navaBiden inozosiya papi zvinozotarisirwa kubuda kumatare kana vaTrump vachipikisa toti dare razotonga?
Gadziriro iri kuitwa navaBiden haigone kumira zvayo nekuti mutemo unoti kana paitwa challenge sezvaitwa navaTrump izvi matare edzimhosva anosungirwa kuongorora challenge iyoyo. Vanenge vaita challenge semuenzaniso pari zvino vaTrump ndo vari kuti ivo vakabirirwa vanosungirwa kuunza umbowohwo mune nguva yakatarwa nematare. Kana vakatadza kuunza umbowoihwohwo kana kuti vakaunza umbowohwo husina tarukano, mhosva yavo inokumbidza kuraswa. Kana yaraswa zvatopera, zvinoreva kuti matarewo edzimhosva anofanira kupedza nyaya dzese dzinenge dzaunzwa kumatare by musi wa8 December iwoyo.
Tiri kuona mutungamiri wenyika vaTrump vari kunzi vari kuti havasi kuzokoka vaJoe Biden kumuzinda weWhite House.
Hazvina kutanga ipapo pana vaTrump. Sambwe tika zokera even kuna John Adams kuma 1800 uko John Adams akazviita izvozvo Jefferson paakanga akunda saka tichidzokera panyaya iri pano vaTrump kukoka va Joe Biden kana kusavakoka hazvina nebasa rese pamutemo nekuti vachangobuda chete muwhite house vashinda vasingati
avanga vari chizvarwa cheZimbabwe chiri muno muAmerica vaFrank Guni vari parunhare mudunhu reVirginia neStudio 7.
Vateereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana paFacebook page yedu ye VOA Shona.
Iye zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wehurumende yeEthiopia vaAbiy Ahmed vatumira ndege dzehondo kunokanda mabhambu kumaodzanyemba kwenyika yavo mudunhu reTigray uko kune vanhu vari kuda kuti nyika iyi patsanurwe. Vaabi vari kuita izvi kunyange hazvo United Nations nedzimwe nyika dziri mudunhu ravo dziri kukurudzira nhaurirano. Vaabe vakatumira mauto aya vachipomera mamwe mauto avanoti akapanduka achitsigira vatungamiri vedunhu iri mhosva yekurwisa kamba yemauto nekuda kutora zvombo. Vanhu vemuTigray vanoti vaabe verudzi rwechiOromo vanove vakawanda zvikuru munyika iyi vari kuvambunyikidza zvapakuti vave vaite makaraso nane. Mushure mekuvhota nekumira mazuva akawanda kuti mavhota averengwe, vanhu vemuAmerica vasara vasina kubatana nekuda kwekunetsana munyaya dzezvematongerwo enyika kwemarudzi, kurwisa chirwere cheCovid uye kusatambirwa kwesarudzo nevamwe vebato reRepublican Party. Vatsigiri vavaJoe Biden ava vari kutarisirwa kukunda kana kuti projected winner musarudzo vanoti vave kuda kufambira mberi kupodza maronda aunzwa nekunetsana uku. Asi vatsigiri vavaTrump vanoti havasi kufara nezvakabuda musarudzo dzavanoti hadzina kufambiswa zvakanaka kunyange pasina umbo hwavari kupa. Kunyange vatsigiri vavaTrump nevavaBiden vari kupinda mumigwagwa vachiratidzira kufara kana kusuwa kwavo vakavanda vane chivimbo chekuti kunetsana kuchapera vobatana kuti nyika ifambire mberi. Dare remuAustralia ratanga kutonga makambani ekutora nhau makumi matatu mhosva yekuzvidza. Dare panyaya ipomerwa mukuru wekereke yeRoma munyika iyi Cardinal George Pell yekubata chibharo vanakomana. Cardinal Pell vaive chipangamazano chaPope Francis uye vakambobatwa nemhosva iyi asi vakazochenurwa nedare. Mutongi wedare mudunhu reVictoria akaudza vatori venhau kuti vasaburitse nyaya iyi asiyo vakaenderera mberi nekuiburitsa vachizvidza dare. Vamwe vari kuendeswa kumatare kunyange havo vasina kudoma vaPell nezita vachingoti mumwe mukuru asi vanonzi vairuma vachifuridzira. Magweta emakambani aya anoti zviri kuitwa kutyora kodzero dzevatori venhau. Kushaikwa kwemvura munzvimbo dzakawanda munyika kuri kuisa vasope panguva yakaoma sezvo vachipedza nguva yakareba vachipiswa nezuva vakamirira mumitsetse pazvibhorani. Kiri mudzamiri anoti panyaya inotevera.
Musope uye vari mukuru weAlbino Trust of Zimbabwe vaBrian Nyoni vanoti ganda remusope rikapiswa nezuva kwenguva yakareba rinopedzisira rabatwa nezvirwere zvegomarara repaganda. VaNyoni vanoti zvakakosha kuti makanzuru ematunhu ose akwanise kuwanira vanhu vakadai mvura nenzira dzisingaise utano hwavo panjodzi.
Taita sapanguva dziri kugadzirwa budget vemakanzuru aya vapushewo kuti mabudgets avo akwire zvinoita kuti vagone kubatsira vagari. Tinofungidzira kuti nyaya dzinogadzirika kana vanhu tikangoonera pamwe chete sevana vanyamuna. Handioni kuti pane dambudziko guru. Nemhaka yekuti mukatarisa pazvibhorani panobuda mvura idzi, vanhu vedu vanozonge vakuenda vanomira mumitsara inenge yakareba zvikuru vachitsva nezuva. Nemhaka yekuti pazvibhorani panocherwa mvura idzi panenge pachinzi panoshanda mitsara, auya anenge ari mberi ndiye anokodzera. Nari nguva yekusa vanhu vane albinism vanenge vachifanira kunge vachishandisa masunscreen lotions avo zvakapetwa zvavanga vachiita munguva dzechando. Saka masunscreen aya anoda kuti ashandiswe munhu achinge agesa. Zviri kuita kuti vanhu vaomerwe neupenyu uyezve kuti mafuta aya asanyanyoshanda zvakanaka sezvo vanhu vachingomashandisa vasina kunge vagesa. Ende tichitarisawo kuti mafuta aya haasi kuwanikwa zvirinyore, mafuta anoti dhurei zvikuru nekuda kwekuti haasi kugadzirwa muno muzimbabwe. Ari kugadzirwa acho anenge ari mashoma asiri kunyatsokwanira vanhu vese. So kana munhu aitsawo mari yake akati anenge achitarisirawo kuti awanawo sevhisi yakanaka.
Mumwe weavo vane dambudziko iri vakuda kuashekezi machiha vanoti zuva ndiro rinovhiringa zvakanyanya ganda ravo, zvokuti vakatsva nezuva vanoita maronda anozoguma aita gomarara repaganda rinova denda rinonetsa kurapa kana ranyenga.
Semunhu ane usope munguva ino yatiri nguva yekupisa, zvinhu zvakatiomera kwazvo nekuti zuva ndiyo mhandu yedu kupfuura dzimwe mhandu dzose. Nokuti tikatsva nezuva tinoita maronda. Maronda iwayo akasakurumidzwa kurapwa anodevelopa into skin cancer, iyo inova chirwere chauraya ruzhinji rwevanhu vane usope muno muZimbabwe.
Vamachiha vanoti zuva riri kwamazuva ano rakanyanyisa zvokuti vana vadiki vane usope vanofanirwa kuchengetedzwawo zvakanyanyisa.
Saka ndinokurudzira hama dzangu kuti vese vane albinism tisafambe muzuva munguva yatiri ino heat wave, because takadaro tinenge tichizvikanganisira ganda redu riri sensitive to sun, zvokuti tinozoguma torwara kana kufa neyo skin cancer. And kurapwa kwayo skin cancer iyi kuri kunetsa because nzvimbo dzainorapirwa dzishoma, uyezve kana kwakwemaprivate kunoti dhurei. Kune vane vana vane albinism, please chengetedzai vana vasatambe muzuva.
Nyanzvi munyaya dzeutano Dr. tinotenda Michaels Memeza vanoti hama nevagari vemunharaunda dzakasiyana-siyana vanofanira kurerutsa mararamiro evanhu vane usope kuitira kuti vasanyanya kuita mabasa anoita kuti vapiswe nezuva.
Ngokurudzirawo kuti as a nation tinofana kubetserana ne especially munguva dzino dzekuti zuva riri kupisa maningi uyezve rakati jekei, nge masupplies edu masunscreen atishomekei munyika nenyaya yekuti zvinhu zvanga zvisiri kunyatso importwa panguva yecovid. Tinokurudzira kuti tiite mushandira pamwe kuti tikwanise kubatanidza my resources so that we can help towards this cause, which is a good cause, and help our fellow countrymen to live longer.
Ongoro yakaitwa muZimbabwe muna 2015 yakaratidza kuti munyika maive nevanhu zviuru makumi masere vane usope. Sangano reWorld Health Organization rinotiwo munhu mumwe chete kubva pazviuru zvishanu zvevanhu mudunhu reSouthern Africa ane usope. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kiri Mudzamiri.
Live Talk na 8 PM nasiri kutarisa nezvesarudzo yemutungamiri wenyika muAmerica. Sezvo nguva yedu yapera rakaiti kutarisa misoro yenhau dzanhasi. Kufa kwevanhu vakawanda muBulawayo mavhiki mashoma adarika kopa kuti Zimbabwe ive nevanhu vakawandisa vari kufa mudunhu rose kuchamhembe kweAfrica zvichienzaniswa neuwandu hwevanhu vari munyika yoga yoga. Uwandu hwevanhu vabatwa necovid-19 pasi rose hwodarika mamiriyoni makumi mashanu kana kuti 50 miriyoni. Vamwe vana vodzokera kuzvikoro asi vachiwana kusina varayiridzi, asi gurukota redzidzo richiti zvinhu zviri kufamba zvakanaka. Kunetsana musarudzo dzemuAmerica kuchiri kuenderera mberi, mutungamiri wenyika vaDonald Trump vachiramba kutambira zviri kubuda musarudzo dzemutungamiri wenyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti murave zvakanaka vateereri.
Sokuyisika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingali tshona njani zilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo omhlazi ku9 lwezi 2020 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
uhlupho lwamanzi solusithwalisa amagabha avuzayo, vele i-timetable sisayazi ukuthi amanzi angikhona kuyani. Esesikwenzayo ukuthi sishone silayinele ezikotsho ngaphela lelanga litshisa. Lokhu kuyasikhathaza sibi ngoba imisebenzi eminingi asayenzi sesitshona sidinga amanzi ngoba amanzi iwasebenza kakhulu ezindlini zethu.
Izakhamizi zakoBulawayo ezivele zibhekane lodubo lokusilela kwamanzi kanye lokumemetheka ngesiqubu esiphezulu kwegciwane le-coronavirus zikhala ngokuthi lezi nhlupho sezisengezwa ikutshona abantu belayinele amanzi ezikotshweni.
Yes, as we Hillary Clinton wazama ukuthi engene laphana ebe ngupresident ngenelisanga, kodwa sekwenzakele ukuthi for the first time uKamala Harris nguye osezaba ngu-vice president kaJoe Biden. Ukhanyeleleke ukuthi omama sebezathola ezinye izikhundla eziningi.
Abaduzane lomongameli Donald Trump welemelika babikwa bemkhuthaza ukuthi emukele ukuthi unqotshiwe kukhetho, kodwa yena lokhu esemba phansi esithi uya emthethwandaba ngoba uqilibezelwe. Iqembu labesifazane elimele ilizwe emdlalweni wenguqu elama Mighty Warriors seliphelelwe ngumphako womncintiswano walonyaka owe-COSAFA ngemva kokunqotshwa ngeleBotswana. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Phakathi kwabahlolwe batholakala belegciwane le-coronavirus ekutshoneni kosuku lwayizolo abangamakhulu phose ayisithupha 582, kulabafunyenwe belegciwane leli abangamachumi amathathu lantathu 33. Abo gatsha lwezempilakahle babike ngemfa yabantu ababili, oyedwa engowakoBulawayo, owesibili engowesigabeni seManicaland, okukhuphule inani lasebebulewe i-COVID-19 laya kwabangamakhulu amabili lamachumi amahlanu lantathu 253. Sebezinkulungwane ezedlula ezithoba minombili 8531 asebetholakale belegcikwane leli lokhe laqhamuka elizweni ngomdimbitho lonyaka. Abasinde kuleli gciwane sebezinkulungwane ezedlula ezithoba minombili 8005. Ezwekazi le-Afrika lihlasele abantu abaphose bafike izigidi ezimbili 1.9 million, labulala inkulungwane ezingamachumi edlula amane lanhlanu 45,282. Abekolleji le-Johns Hopkins University elangapha kwelemelika bona babika ukuba emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezingamachumi adlula amahlanu 50.5 million ababanjwe belalo, labulala abedlula isigidi esisodwa 1.3 million. Izakhamizi zakoBulawayo ezivele zibhekane lodubo lokusilela kwamanzi kanye lokumemetheka ngesiqubu esiphezulu komkhuhlane we-COVID-19 zikhala ngokuthi
Lezi nhlupho sezisengezwa ikutshona kwabantu belayinele amanzi ezikotshweni lasezimoteni zecouncil ezibalethela lawo manzi. Bathi batshona besondelelene duze laduzane okulakho kumemethekisa igciwane le-coronavirus ngalesi sikhathi idolobho leli lingelinye elikhokhelayo ekubeni lenani eliphezulu lasebebanjwe leli gciwane. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Idamu le-Criterion Buffer Dam selitshile osekuqhelise udubo lwamanzi kobulawayo. Ikhansili yaleli dolobho isithi iphakathi kokulungiselela ukuvula okusemthethweni ukusebenza kwemitshina yempompi encima dam le-Fern Hill. Isakhamuzi sakobulawayo unkosazana Nkosini Sisa Ndlovu uchaza udubo ababhekane lalo lwamanzi.
Uhlupho lwamanzi solusithwalisa amagabha avuzayo, vele i-timetable sisayazi ukuthi amanzi angkhona abuya nini. Esesikwenzayo ukuthi sitshone silayinele ezikotsho ngaphela ilanga litshisa. Lokhu kuyasikhathaza sibi ngoba imisebenzi eminingi asayenzi sesitshona sidinga amanzi ngoba amanzi yiwo asebenza kakhulu ezindlini zethu. Uthi ngabe kukhona ezinye iy'ndlela esingancediswa ngazo ukuthi nalapho kungela zikotsho khona eziningi singami isikhathi eside sisezikotsho lathi sithole amanzi. Kungaze kubuya amabhawuza kumbe kabili ngeviki kulungile lakho ngoba kuyabe kusincedisa ukuthi singathwali nzima ukuthi sibe sidinga amanzi. Ngapha sibona le COVID lokhu imemetheka. Ukuthola amanzi okunatha lawani lokugeza ngoba singananzelela futhi wona la amanzi esikotsho asithwalisa nzima eziswini. Abanye izisu zabo zilula bagcine begula ngemva kokunatha la amanzi.
Umanjinela wedolobho lakobulawayo umnumzana Simela Dube uchaza isimo sedamu lemzingwane ethi idolobho selama ukumpompa amanzi asuka kilo.
Lapha nje sikhona emzingwane besitshengisa nje ukuthi idamu kalisela amanzi kodwa amanzi okugcina inhlanzi wonke khona. Njengoba libonile ama-levels okuthatha amanzi wonke asephezu kwamanzi. Nxa sithi idamu selicijile siyabe singavalanga lutho. Amanzi abe sengaphansi kwelevu lapho esingayistrata khona.
Umanjinela Dube uqhubekele phambili echaza ukuba injini ezintsha abazifakileyo ziyavulwa kumaviki amabili.
Yes, lama pumps amatsha lapha de sireplace khona ama KSP pumps ayefakwe as far back as 1973 because they were now too old zihlale sifa. So kwatholakala imali yokuthi siwalungise. Ama contracts akhona aqalisa ngomnyaka ophelileyo 2017 kuzofika bekumele siqede ngoMarch kodwa ngendaba yeCovid ama projects akhona asegcine sedluliselwa phambili. Sikhangela ukuthi khona kuphela ngayona le nyanga kaNovember kumele amapampulane siqalise ukusebenza. Nxa kuyukuthi sitholile izulu amadamage agcwala kuza sincedisa ukuthi ubulawayo athola amanzi consistently. 7.4 million besikhangele wona ama pumps ecriterion lapha lakho besilungisa futhi imitshina ekhangelane lokuthitha amanzi. Singakhangela besilungisa njalo futhi within the same project indawo okulamasuwa akade ehlale edubekile kubo uNkulumane Nketa Sizinda kulama project ayenziweyo ukuthi khona kuminimize amalokhuzeni amasuwa best.
Idamu le-Criterion ndalo selitshile amanzi osekuthe wangezelela udubo lwamanzi. Umanjinela Dube uyakuchaza lokho.
Idamu leli ligcina amanzi akwabulawayo lile capacity almost 10 days. Ukuthi lanxa ngazocitsha amagesi for 10 days siyakhona ukuthi sibe sinika abantu amanzi. But ngalezi nsuku lingananzelela amanzi amagetsi angacitsha kumbe iy'pompi zethu zingafa. So kumele sifake i-advert enyuziphepheni ukuthi sizehluleka ukunika amanzi. Kodwa leli damu nxa selisebenza amadamage egcwele liyasinika i-SD buffer almost 10 days ukungela amanzi. Ayilami ngiyaqala ukukubona. Njengoba sitsho nje into ze-climate change esihlala sikhuluma ngazo zikhanye nganokho siyaphambili.
Emizameni yokulungisisa udubo lwamanzi kunyanga ezimbili ezedluleyo umongameli Emerson Tambutso Mnangagwa ube lomhlangano lamakhansila akobulawayo baphuma le ndlela yokwenza ukuba ikhansili itholise izakhamizi amanzi. Ngimele iStudio 7 ngiwobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Yeah.
iziphathamandla zikahulumende welemelika ezivalisa umkamongameli uMelania Trump zikhuthaza umongameli Trump ukuthi avume ukuthi senqotshiwe kukhetho. Kodwa yena ubikwa esemba phansi esithi vele kayindawo. Kodwa uMelania Trump uphinde waloba enkundleni yeTwitter izolo esithi kumele impumela yalolu khetho ibalwe kakutsha. UTrump ubikwa eqoqa imihlangano yamarali ahlose ukukhuthaza abalandeli bakhe ukuthi bamsekele ekuphikisaneni lempumela yokhetho. Abanye abamkhuthaza ukuthi engavumi impumela yalolu khetho ngumkhokheli wedalele Senate uMnumzana Mitch McConnell. Inkulungwane zabasekeli bakaTrump bezitshengisela kuzabelo ezijiyeneyo elizweni leMelika besithi ukhetho aluqutshwanga ngemfanelo. Sikhuluma nje amagqwetha kaTrump asethulele umthethwandaba izikhalazo zakhe ngokhetho lolu ezivalisa ukuthi kwasetshenziswa amabizo abantu ababhubhayo lokuthi iziphathamandla zokhetho lwakhe zazivinjwa ukuhlola ukubalwa kwamavoti lezinye izikhalazo eziningi-ningi. Kodwa ingcweti kwezokhetho zithi akula bufakazi balokhu. Amavoti elokhu esavalwa kwezinye izigaba kodwa impumela ekhona ikhomba ukuba engaze abalwe aphele uMnumzana Joe Biden uyabe ekhokhela. Omunye wabatshayele ihlombe uMnumzana Biden izolo ngowake waba ngumongameli welemelika uMnumzana George W. Bush. Ibandla le-MDC Alliance lalo latshayela ihlombe uMnumzana Biden. Ibandla leli lithi okwenzakalayo kwelemelika kwezokhetho kuyancomeka. Sixoxe lomsekeli wesikhulumeli saleli bandla uMnumzana Felix Magalela Mafasibanda othi ziningi izifundo ezingathathwa ngeleZimbabwe.
Okokuqala sibona ukuthi wonke umuntu kazange eforswe ukuthi kaye vota uzenzela intando yakhe. Sibone njalo lama media houses esingathi ngama newspaper lama radio wonke jikelele abantu edebehumutshela abakufunayo. Sibone futhi ukuthi wonke umuntu almost umncinyani lomdala abalelungelo lokuvota bahambe bayavota ngobuningi babo. Akula lokushana kokukhalala esithi ngesithiwa yi-apathy. Abantu abaningi bavothile ngenxa yokuthi ama-Americans noma i-first world ifuna ukuzibusa kakhulu baqakathekisa ukukhetha okusemthethweni esithi yi-free and fair election. Ngakho-ke sifanele ukuthi lathi sifunde okuhle. Sifundile njalo ede kulempikisano okuthiwa ngama debates labo abafuna ukuba ngama president ede besiya phambi kwabantu behumutshele besitsho ukuthi bangawina baza kwenzelani abantu. Konke lokhu yisifundo ukuthi ngitsho langapha ezansi ye-Africa leZimbabwe kungaba njani ukuthi bonke laba abafuna ukuba ngama-presidents labo bazichaye ebantwini bathembisa abantu abantu babahluze.
Kuyini njalo okunye elikufundileyo?
Sifundile njalo okuhle ukuthi uma ama-elections angakaphumi abantu abaningi bayabe bebuza okuthiwa ngama-exit voters khonaphana bahle bebone kuhle ukuthi kambe uxawuxa kule nduku kuyawela ngaphi. Into eqakathekileyo mahlaba ezulu yikuthi oyabe sedliwe kuma-election kuba kuhle ukuthi ephangise ukuvuma esithi ukuvuma ukudliwa ukwenzela ukuthi aba labusa nabadliweyo basebenze ndawonye.
Lo ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance. Ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo. Kunjalo nje, baningi abamelele ukuthi babone okuza kwenzakala kwelemelika kulandela ukhetho oluveza ukuba mnumzana Joe Biden nguye ukhangelelwe ukungena esikhundleni sikamongameli kuqala umnyaka ngozibandlela ozayo. UGibbs Dube weStudio 7 usethulela loludaba ngokugcweleyo.
Wayengumsekeli kamongameli umnumzana Joe Biden omelele ukugcotshwa ukuba ngumongameli wakwelemelika uthi sesifikile isikhathi sokuthi abantu badonse ndawonye ukwenzela ukuthi kuthuthukiswe ilizwe. UBiden uthi uyabazi ubuhlungu bokunqotshwa kukhetho njengalokhu okwehlele uTrump nabalandeli bakhe.
All those of you who voted for President Trump, I understand the disappointment tonight. I've lost a couple times myself, but now let's give each other a chance. It's time to put away the harsh rhetoric.
Kumele sinikane ithuba lokubusa ngoba nyakwazi lami ubuhlungu bokunqotshwa kukhetho. Ngakho ngokubona kwami sokumele sithuthukise ilizwe leMelika.
They are not our enemies, they are Americans.
Uthi sokuyisikhathi sokuthi abantu bathuthukise ilizwe leMelika njalo balwisane lomkhuhlane we-COVID-19 omemetheka okwethusayo.
This is the time to heal in America.
Abantu basinike umlando ukuthi sisebenze kadalala ukwenzethi silungise ilizwe. Bafuna ukubona ukuthi umuntu wonke ulamathuba njalo lokuthi silandele lokho kuthiwa yi-science. Sibe sesikhangela futhi lange-COVID-19 ukuthi siyayinqoba. Sizalwisana layo okumangalisayo.
And the forces of hope in the great battles of our time. The battle to control the virus. The battle to build prosperity. The battle to secure your family's health care. The battle to achieve racial justice and root out systemic racism in this country.
Umsekeli wakhe, unkosikazi Kamala Harris, uthi uBiden waba lesibindi sokuthi akhethe umuntu wesifazana ukube ancintise laye kukhetho lukamongameli.
He had the audacity to break one of the most substantial barriers that exists in our country.
UJoe Biden waba lesibindi sokuthi angikhethe ukuze ngingene khonapha. Kodwa angisiwe ukugcina ukuthi ngikwenze lokho.
Sees that this is a country of possibilities. And to the children of our country, regardless of your gender.
Olandela ezombangazwe elapha kwelemelika, umnumzana Phithizela Ngcobo uthi uyakuthakazelela okwenziwe nguBiden.
Ukunqoba kukaJoe Biden loKamala Harris kube yinto ekhanya ithakazelelwe ngabaningi lapha eMelika, ikakhulu labo abahlala emadolobheni. EMelika abantu abaningi abahlala emadolobheni bande ukusekela ibandla lamademokrats. Ikanti laba abahlala emakhaya bande ukusekela ama-Republicans. Ngakho zathola ukuthi emadolobheni abantu bayathokoza sebegcwele phandle ezitaladeni, bayajayiva lokunye okufanayo. Ikanti laba abasekela umongameli uTrump abaningi bakhona sebephandle bayatshengisela, ikakhulu ezigodlweni zama-states lapha kufana ledolobho le-Lansing eMichigan, e-Atlanta, eGeorgia, lendaweni ezifanayo njalo njalo, bathi uhlelo luhambanga kakuhle.
Unkosikazi Priscilla Ndlovu layo ohlala kule Melika uthi kuyajabulisa okwenzakale kule Melika.
UKamala Harris uyisibonelo esikhulu ozakusipha ukuthi lathi si abantwana abakhulayo bakhangelela ukuthi bangaphumelela bafunde kuye. Kodwa okunye okuqakathekile kakhulu engikubonayo ukuthi lokhu kube yisifundo sibili kubani, kupresidenti okhona ukuthi uphumile esikhundleni. Njengomuntu obeziphakamise kakhulu, mbona ngani kumfundisile uzehlisa kanye labantu bakhe ngoba bebelegunya elikhulu engani i-America ngeyabi sesikhwameni sabo. Nxa kungabalethanga phansi lokuthi babe nesifundo sokuhlonipha abantu kumbe ukuhlonipha umhlaba, angazi ukuthi okungabaletha phansi yikuphi.
Okwamanje uBiden ulamavoti abizwa ngokuthi ngama-electoral votes afika phose amakhulu amathathu 279, kuthi-ke uTrump uthole edlula kancane amakhulu amabili 214. Ukhangelwe ukuthi kuzabalwa kutsha amavoti eGeorgia njalo akucaci okwenzakala eNevada loba nje uBiden ekhokhela.
Kun
Live Talk lamhlanje sizaqhubeka sikhangela ingqabangqoza esiqhamuke ngempumela yokhetho lweMelika. Esikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Inkampani elungisa imithi yakweleMelika iPfizer ibike ukubana umsebenzi wokulungisa umuthi wokuvimba ukuthelelwana umkhuhlane we-coronavirus sekuzinga laphezulu. Le nkampani ithi njalo iqoqa ukuba icele imvumo yokuqalisa ukusebenzisa lumuthi kuhlangothi olwe-US Food and Drug Administration kwisikhatshana esifitshane esilandelayo. Kulabe Nigeria ababikwa begqekeze izakhiwo ezigcinelwa uncedo oluvele kwamanye amazwe lokumelana lokumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 elizweni lonke, besithi sokuphuzile ukwabelwa abaswelayo kanye labalambayo. Umkhokheli webandla le-National League for Democracy, LND, lakwele Myanmar, u-Aung San Suu Kyi, ukhangelele ukunqoba kukhetho oluqhutshwe kulelo zwe ngesonto. Uhulumende wakhe ubikwa lokhu esajabulelwa ngabantu okungenza akhethwe ukubusa okwehlandla lesibili, kodwa ukhanya engajabulelwanga ngamanye amazwe omhlaba emethesa umlando wokuhlukumeza lokubulala abantu bohlobo lwamaRohingya Muslims.
Ngesikhathi umumo wezempilakahle elizweni uqhubeka usonakala, uZulu ukhuthazwa ukungalibali ukuzivikela kweminye imikhuhlane engathelelwanayo efana le-BP le-stroke yona ewomisa imithambo. Intatheli zindaba yethu uMark Peter Ntambe usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Ingcwethi zezempilakahle zithi umkhuhlane wokutshaya istroke ubangelwa yikuvaleka kwemithambo ehambisa igazi ebuchopheni bomuntu, kube sokusilela umoya we-oxygen ekhanda okuyinto ebulala ama-cells. Udokotela Nomini Matara uthi kuqakathekile ukuba abantu balondoloze impilakahle yabo ukuze bengagcini behlaselwa isifo se-stroke.
Okwakuqala abantu kabahlolwe i-blood pressure yabo zikhathi zonke, behlolwa njalo i-diabetes nxa belayo, bahle belandele ukusebenzisa imithi yakhona.
Uphenyo olwenziwe ngabenhlanganiso yezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions ZCTU luveza sobala ukuba izisebenzi eziningi elizweni zithwele nzima ekunakekeleni imuli zabo phakathi kwesimo somnotho oselizweni ongamanga kuhle, ngokutsho kukamabhalane jikelele walinhlanganiso umnumzana Jafet Moyo.
Silabantu abaningi abahambayo nje bezincedisa bezisebenza bona beyizigulane. Indaba ngesilungu abayibiza bethi indaba ye-stress, ngokuthi umuntu ule-stress sokuthi intambama izabalani, ikuseni izabalani, ngizatshona ngidlene, abantu abami ngizabanikani, abantu abami ngizababhadalela njani esikolo.
UMatara uthi njengabezempilakahle bayakubona yebo ubunzima bempilo labo bungabangela istroke, kodwa kuqakathekile ukuthi phakathi kwalobo bunzima abantu benakekele imizimba yabo.
Stress can lead to high blood pressure, but it's not the main cause.
Noma istress ilakho ukwenza ukuba i-blood pressure iqonge umuntu athole istroke, lokhu kungaphansi kakhulu, ayisiyo imbangela enkulu ye-stroke.
Odokotela bayavumelana ukuba ukuvikela yiyo into eqakathekileyo okwamagama ukwedlula ukwelatshwa kubhekane lomkhuhlane we-stroke. Njalo umuntu ongazithola ehlukumezekile kumele ehlolwe i-high blood pressure yakhe engameleli ukuze ayedinga usizo lokwelatshwa esetshaye yiyo i-stroke, ngoba kungumkhuhlane olendleko enkulu okwesabekayo elizweni elilomumo wezempilakahle ongamuhle okwamanje. Unkosikazi Shelter Mudzinganyama wenhlanganiso ephathisa kulabo abagula izifo ezijeneyo ezifana le-stroke e-Nesbank uthi ngaphandle kwezibhedlela bona babona kuqakathekile indlela njalo yokunakekela abagulayo besezindlini zabo okuthiwa yi-home-based care.
Kulesi sikhathi lapho abantu bebakhona abagulayo okungenzi ukuba izihlobo zabo zibanakekele bese ezindlini ikakhulu abantu abale stroke ngoba bedinga ukunakekelwa ngabantu abafundela lomsebenzi.
Abenhlanganiso stroke organization Zimbabwe bathi umuntu ehedwa kwaba isithupha ohlaselwa isifo se stroke empilweni yakhe. Bathi njalo lesi ngesinye sezifo esigokhelayo emhlabeni jikelele ekubangeleni ubugoga emhlabeni, njalo singesesibili ekubangeleni ukulahlekelwa ngumphefumulo, khona siyisifo esilakho ukuvikeleka. Abenhlanganiso ngezempila kahle emhlabeni jikelele World Health Organization bathi isilinganiso sengozi yokuhlaselwa i-stroke singehliswa kakhulu nxa abantu bengalondoloza impila kahle yabo ngokulandela isiqondiso esithile ezinjengokutshiyana lomkhuba wokubhema igwayi, ukwehlisa isilinganiso setshwayi ekudleni, ukwengezelela ke izithelo lembhida ekudleni, lokuphatheka kumisebenzi yokuqinisa umzimba ama-exercises. Umsekeli kamongameli ongwenjalo umphathintambo wezempilakahle umnumzana Constantine Chiwenga utshele intatheli zindaba emkhosini wokwamukela izimota zabagulayo ama-ambulances ngeviki edlulileyo ukuthi uhulumende wakhe uphakathi kohlelo lokulungisisa ezempilakahle elizweni oluza kwenza ukuba kube lula ukuthi umuntu wonke afinyelele elizweni ezempilakahle kalula. Lesihloko esithi accessibility and affordability of health to all. Ngiyimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntande.
Kwezemidlalo, iqembu labesifazane elimela ilizwe emdlalweni wenguqu eleMighty Warriors seliphelelwe ngumphako kumncintiswano walonyaka weCOSAFA Senior Women's Championship. Ngemva kokunqotshwa ngele Botswana izolo, intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Iqembu leZimbabwe linqotshwe nge-1 kanye liqembu leBotswana emdlalweni wokugcina wesibaya sikaGroup C, okuyimpumela etsho ukuba iqembu leBotswana yilo eselithole ilungelo elokudlulela kwisigaba esilandelayo esomncintiswano. AmaMighty Warriors anqotshwe ngempumela efanayo emdlalweni wawo wokuqala kumncintiswano walonyaka, lapho adliwe khona 1 kanye liqembu leTanzania. Ekhuluma ngemva komdlalo wabo leTanzania, umqeqeshi weqembu lamaMighty Warriors uSithethelelwe Spanda uthe yena impumela le iyisibonelo sokuba kabalungiselelanga ngemfanelo ukuyaphatheka kumidlalo leKOSAFA ngenxa yomkhuhlane weCOVID-19.
After confirmation of participation, we still don't.
Kusalalo basekusaziwa ukuba sizaphathiwa kulonxithiswano kubenzima ukuba siqale amalungiselelo ngenxa ye-lockdown. Lokhu kudale ukuba siphuze ukuqala ukuzilolonga silungiselela ukuzodlala kulonxithiswano. Ngibachayela ihlombe abadlali bami ngendlela abazame ngamandla wonke, kodwa okusalayo kumele umdlali abe esimeni esilungileyo emzimbeni ukuze adlale kuhle.
Intatheli zindaba yezemidlalo eWashington Sibanda uthi yena kusiya ngaye aluba vele ilizwe leZimbabwe kalihambisanga qembu kuyaphatheka kumncintiswano weCOSAFA walonyaka.
Umncintiswano weCOSAFA walonyaka kungumncintiswano obuye ngesikhathi esinxele kakhulu. Ngakho ke mina ngokubona kwami bekungaba ngcono nje ngabe nje kulo mncintiswano walonyaka sicelile ukubana siphunuzwe singabe yeqembu elisimelayo, ngoba ke besingazilungiselelanga ukubanzi. Lokhu siyakubona ngendlela esidlala ngakhona ukubana hayi asizilolonganga ukufika ebangeni lokubana singakwanisa ukubana siphatheke kulo mncintiswano walonyaka.
Impumela yemidlalo edlalwe liqembu leMighty Warriors ingabe ingathokozisi, kodwa umqeqeshi uSibanda uthi umlando abawuphiwe inhlanganiso yekhokhela yezomdlalo wenguquko leZimbabwe eZimbabwe Football Association izifa yikuba balungiselele ikusasa yeqembu.
It's about the objectives of the.
Okunye kuya ngokuthi inhloso yenhlanganiso yokhokhela yezomdlalo wenguqu yikuyini kulo mncintiswano. Ngoba kwesinye isikhathi sidlala silandela ukuba kuyini okuhloswe yinkokheli yezomdlalo elizweni. Lapha siphiwe umlando ukuba sihlanganise abasakhulayo labalesikhathi eside bedlala kuqembu lesizwe.
Umncintiswano weCOSAFA Senior Women's Championship uqhutshwa kanye kanye lo mncintiswano wamankazana aleminyaka engaphansi kwechumi lesikhombisa, njalo iqembu leZimbabwe linqotshwe nge-7 kanye emdlalweni walo wokuqala langolwesihlanu kwathi ngensonto linqobele Comoros nge-3-2. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo, nginguJoseph Njanjini.
Singakehlukani ke sikhangele inhlobo zezinye zendaba ebesilazo kuhlelo lwethu lwalamhlanje. Abaseduze lomongameli Donald Trump weleMelika babikwa bemkhuthaza ukuthi emukele ukuthi unqotshiwe kukhetho lanxa yena esemba phansi esithi hatshi kayindawo. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje livalelisayo nguChris Gande ngesitha sidibanele ngo-7:30 ntambama kusasa kumbe ngo-6:30 ekuseni.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.